manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gunyana 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rosangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangudya pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika. Kanzuri yeguta reHarare yofumura pachena makambani masangano pamwe nevagari vane zvikwereti zvayo vasiri kuda kubhadhara. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vanoti mangwana vari kutarisira kusangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangudya pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti urongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuunza mari yemabond note munyika hauna zvawakagadzirisa sezvo mari iri kuramba ichishomeka munyika. VaMoyo vanoti vachatorawo mukana wekusangana navamangudya uyu mangwana kuti vavayeuchidze chivimbiso chavakaita pavakaparura mari yemabond note munyika chekuti kana dambudziko remari rikasagadzirisika vaizosiya basa. Mari inonzi iri kuramba ichinetsa zvakanyanya munyika izvo zvava kuita kuti shoma iri kutenderera pamisika itengeswe pamisika mitema uye vanhu varambe vachirara kumabhanga. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Gavhena akatipa chivimbiso chokuti kana mabhondi note asina kupedza dambudziko iri achasiya basa. Saka taona kuti mabhondi note aya atadza kupedza gakava riripo. Saka tatomunyorera gavhena kuti semunhu akambotivimbisa kuti kana zvaramba uchasiya basa, tiri kukukumbirawo kuti usiye basa racho. Saka tiri kukurukura naye kuti zvinenge zvakurambira izvi haugoni here kusiyana nazvo kupinde vamwe vanhu nenyaya yokuti mamembers ete ari kusangana nematambudziko. Iye gavhena ari kuti pane zvakawanda zvavari kuita, vanoda kuti tigare pasi tisangane. Saka pane urongwa hwekuti ZCTU iende kunogara pasi nagavhena musi weMonday. Tinoda kunzwa kuti anotipa tsananguro ipi sezvo pasi apa hatisi kuona kuti pane zviri kugadzirisika. Makanisa akawanda ikezvo zvino vava kutovhara nenyaya yekushayika kwemari.
Asi munofunga here imi kuti vanokwanisa kunge vaine chavanotseketudza?
Kwete, hatisi kuona, asi hatigoni kurambira kure, hatigoni kurambira munda kumagudo. Tichaenda kunonzwa, asi hatisi kumuona achikwanisa kupedza gakava riripo. Nguva yapfuura takambotaura isisi kuti nyaya yemuZimbabwe iyi kana ungatsvaga gavhena anobva kana kuJupiter kana pane koleji yakadaro kumudenga kana anobva kupi haagoni kugadzirisa nyaya yemunyika iyo iri munomu kusina kugadzira nyaya yematongerwo enyika.
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare ne studio 7 vari muHarare. Kanzuri yeguta reHarare inoti yava nenzira itsva yekuti vane zvikwerete zvayo vakwanise kutirimuka nekukasika vachibhadhara zvikwerete izvi kuburikidza nekuvaburitsa mazita avo pajekerere kuti vanyare. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti iyi ndiyo chete nzira yavakaona kuti vangakwanisa kuwana nayo mari dzavo dziri mumakambani, makereke, zvikoro pamwe nemuvagari. Kutanga nechishanu chapfuura, kanzuru yakatanga kuburitsa magwaro ane mazita evanhu nemakambani vane zvikwerete zvayo. Nechishanu ichocho, kanzuru inonzi yakaburitsa mazita emakambani anosanganisira Mikkels Hotel neDwan Properties, makereke anosanganisira Anglican, Celebration, Seventh Day Adventist neApostolic Faith Ministries uyewo zvikoro. Kanzuri inoti mari dziri muvagari dzinodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rakawirirana neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iro rinotungamira sarudzo munyika kuti pasachekwa miganho mitsva yesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya kana kuti delimitation. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti semapato ezvematengerwo enyika vakavirirana vose neZEC kuti pashandiswe miganho yakashandiswa musarudzo dza 2008. Vanoti vakasarudza kushandisa miganho iyi sezvo sarudzo dza 2008 dzakaitwa murunyararo kunze kwekuzongoti dzakazobirirwa mushure mekunge dzaitwa. Asi ZEC inonzi iri mushishi kuumba gwaro idzva revavhoti richashandiswa pachishandiswa michina yebiometric voter registration kana kuti new voters roll. Ngatinzwei hurukuru yataita navamonzora pamusoro penyaya iyi.
Pamutemo wedu weconstitution takabvumirana kuti hakuna kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kusvikira 2023. Saka tinoshandisa miganho yakanga iripo muna 2007. Hatisi kufa miganho mitsva, hatisi kuita maconstitutions matsva, tiri kushandisa akashandiswa muna 2008. Tiri kuziziva kuti muna 2008 mune chitsotsi chakaitikwa chekuti mimwe miganho yakasanganiswa neZEC. Saka takawirirana kuti tiri kudzoka kumiganho ya 2007. Saka hakuna delimitation iri kuitika gore rimwe kana kuti gore rinouya.
Sei musiri kushandisa zvakashandiswa muna 2013?
Takawirirana kuti tinoshandisa miganho yakashandiswa muna 2008. Ndiyo miganho yatinoshandisa iyoyo, ndiyo miganho iri pamutemo. Miganho yakazoiswa muna 2013 ndiyo yakapa kuti kuwe nekupokana pamaelections, kuwe nekubiridzirwa kwakaitwa pamaelections. Saka takati zvinhu izvozvo hazvisi pamutemo, saka ZEC yacho iri kubvumirana nesu panyaya iyoyo. Kutoti tiri kushandisa miganho ya 2007, tinowirirana nayo kuti tishandise miganho ya 2007 yakashandiswa pasarudzo dza 2008. Ndokuti ndidzo chete sarudzo dzanga dzakachena. Tisingatarise paya paya pakazoita Dynamos versus Dynamos, Mugabe achipinda ega muelection. Tiri kutaura dzemumashure macho dza 29 March dzanga dziri sarudzo dziri nhanho.
Ko, nyaya yekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvibva zvangoziviswa panenge paitirwa sarudzo makamira papi nayo?
Ndo zvatiri kuti ngatidzokerei pane zvatakaita muna 2008. Vanhu vakapedza kuverenga mavhoti vosainirana vonamira panze pedhoo repolling station pavanga vachiverengera ipapo, otoenda atongowa mari zavo. Zvokuti kana munhu achida kuziva kuti hahwina here, anototongotanga kutoedhawo iye pache zvake. Ndo zvatiri kuti zviitwe izvozvo.
Avanga vari munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Emmanuel Gasa vanoshanda nevechidiki vanorarama neutachiona weHIV AIDS Red AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Emmanuel.
Naita zvinoita Blessing.
Mukoma Emmanuel, tiri kunzwa kuti muri kushanda nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru sei vanoshaya. Mungatudzwa kuti muri kushandira munzvimbo dzipi?
Nzvimbo dzatinoshanda ndedze vanonzi madisplaced population ari mino munyika, in different provinces and different communities vanove hard to reach vai vai. Zvakaita senzvimbo dzakaita sekunana Chimbizi, zvakaita senzvimbo dzakaita sekunana kwana Mazuru kutanga nzvimbo itsva yekuti tine vanhu vati displaced. Tine nzvimbo itsva dzakaita sana Epwet dzana Caledonia dzana Kilani kuBulawayo dzinana Tremont kuBulawayo. Satiri kuona isusu kuti vechidiki pari zvino varikuona dambudziko guru guru mumasupplies ava vari kuitwa emishonga kunyanyanya vaere vanga vari pasecond line treatment.
Saka muri kutarisa mazera api apa?
Apa tiri kutarisa isusu kubvira 16 years zvichienda kumusoro.
Zvirongwa zvenyu zviri kutambirwa sei nevechidiki munzvimbo idzi?
Vechidiki vari kuzvitambira zvakanyanyisa pati kuburikidza nekuti isu seorganization yeTAF Zimbabwe hatinawo hedu yeleto yekutambira yakati wandei. Bati kune zvatiri vanozi zvetapuwo nemakoporetari ari kuwanawo rubatsirowo zvizvipa kuti zviri kuita change some people's lives. Vari kutitsigirawo zvedu tichigona kuita mamwe mavhizi like iko zvino tiri kuzvicherera fonds kwekuti zvo tatadaidzwa ne-one of our partners vatati tichigone kuita strategic plan pamwe chete tigone kuti isusuwo seTAF tigone kuenda tine educatewo vanhu kunana Zambia, kunana Lesotho, kunana Botswana, kunana Zambia, kunana Mauritius. Saka zvinhu zvatiri kutenda zvikuru kune mapartners edu vakaona takakodzera kuti sevanhu vari kuita zveart zvekuti vechidiki varikwanisa kupindawo mazviri vachikwanisa kupatsiridzana pachezvavo kubudikidza nepsychosocial support yatinoita tichishandisa maart edu.
Ndevapi vamwe vamuri kushanda navo?
Ezvezvi tinonyanyotenda zvakanyanyisa kumedical research funding without borders NSF ndivo vanga vanyanyamira nesistereji mune zvinhu zvakawanda wanda.
Saka vechidiki ava mune muchiita sei? Mune muchivawandira mushonga nekutaura navo ndo mashandira munoita navo?
Muadvocate kuti vapiwe mishonga yavo yese yakakwana uye zvakare nekuti isu tinoita nezve treatment literacy nekuvaeducata literacy yavo. Tinotora isusu bhuku semanual rakadhivheropwa neministry of health customize isusu tichiriisa into artistic language nekuti vagone kuandastenda kuti kana tichimbotaura kuti treatment literacy zvii zvatiri kutaura nezvazvo iwo pachavo can easily understand sevechidiki kuzitiri takazvita mumaart zvinove zvinhu zviri kutambirika zvikuru.
Asi tiri kunzwawo kuti pane kuchema chema kuti vechidiki vari kutapurwa utachiona vanenge vaakuwedzera zvakare uwandu hwavo. Zviri kufamba sei pane zvamuri kunzwawo?
Isini pane zvatiri kundwa nezvatiri kuonawo mutsvakiridzo dzatiri kuita nemapartners edu some of the provincial medical directors zvinhu zvekuti iko zvino nenyaya yekuti mabasa chaiwo chaiwo pate zvavo ari kunoita. Saka vazhinji vechidiki vanga vachikwesa mabhodha vaya vaya vanga vachienda akudzoka kwavo nedzimwe nguva nenyaya yekuti zvo munzvimbo dzine mabhodha settings dzine idzo population yevechidiki vazhinji vari kumigreta pavanenge vodzoka ndirinefaindi kuti kuburikidza nenyaya yevulnerability vulnerability zhinji tiri kuwanisa kune vechidiki vane ivo 16-35 years. Saka chikumbiriso chatati chipowo kunyange kumaauthorities kuti pavanotaura zvekuti demographic dividend ngavasave ivo vari kutipuranira kuti ngavaive vanhu vekuti vanouya kwativi isusu voti isusu sevechidiki zvii zvatingagari pasi kuti tigone kurongeka kuti tigone kubatsiridza kuti ivo vanyu vechidiki vawane buy-in because chinhu chisiri kudiwa nevechidiki kusatereke zvatakaita inyaya yekuti tinoita inenge dictated approach yekuti tinoenda tonovati itai zvakati vechidiki havadi izvozvo. Vechidiki vari kazinhu zvekuti izvo tinongoenda ikoko then we start we plan together with them vachitaurirawo maproblems avo tichataurirawo kuti tika una chakata iti kwalisa vita ishino kubida.
Aya watino kutenda eskuru Mkoma Emmanuel kupinda mchirongwa chedu.
Naitua zenitua blessing.
Avo vangavari Mkoma Emmanuel Gasa, vanoshanda nesangano Red the AIDS and Arts Foundation Zimbabwe. Aiwa amu adiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi ya matambo. Anoko ni kainemfaro, dinwenyu Blessing Zulu, diri Washington DC nchiti. Murare zakanaka vatereri ndukusia emina Jonga Kandemiri.
Sangano reva anotengesera migwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nengo dzaro dziri kushungurudzwa nedanho rekanzuru yeHarare iyo iri kuvabvisa munzvimbo yepambudzi roundabout pavari kutengesera. Mukuru wesangano iri vasamero wadzai vanoti izvi zvakaita kuti nengo dzavo dziratidzire svondorapera dzichinyunyuta uye dzichiramba kubviswa panzvimbo iyi kusvika kanzuru yavapa kumwe kwekunoshandira. Kanzuru yeHarare inoti vanhu ava vari kukonzera tsaona dzemumigwagwa nekuda kwekukanganisa mafambiro edzimotokari pamwe nemabhazi uye kusvibisa nzvimbo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navawadzai pamusoro penyaya iyi.
Vakuru veCity of Harare vakatova danho rokubvisa mavendors anotengesera pambudzi. Vachivati vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzakagadziriswa dzavanoti dzemadesignated spaces. Saka danho iri rakatorwa pasina kana hurukuro dzakadaitwa nevanhu vari kutengesa ipapo. Takazongoona mapurisa ekanzuro akuuya nemamwe ezeterapi akuuya achitoudza mavenda kuti bvai ipapo pamuri kutengesera. Zvikava zvakakonzeresa nyunyuto huru kuti aiwa zvasvigone kudero vanhu vanotanga vaudzwa kuti kana muchibvapa muri kuenda kupi. Saka patakangoziviswa izvozvo isu seboka takabata mhanya kundoorganize vanhu vedu kuti vabatane varesiste izvozvo.
Zvikonzero zvipi zvaipiwa nekanzuru kuti munge muchibviswa munzvimbo idzodzo?
Chikonzero chokutanga vari kutiwo kune nzvimbo imwe inonzi Mbudzi People's Market yakagadzirwa iri padhuze neipapo. Maonero atiri kuzviita isu inofanirwa iri iyoyo Mbudzi People's Market iri kuda kushandisa vakuru vekanzuru kuti vabvise vanhu mavenda aende kutengesera mumaket yavo iyoyo. Bati tiri kukonzeresa kuti vanhu vasada kuenda mumaket iyoyo ndechekuti mitengo yavo maprizes avo marendals akakurisa pazuva vanhu vachida kanosvika kana $40, $50 which is too much pamaprofits ari kuitwa nemavenda. Ndo chikonzero chokutanga. Chikonzero chechituu vari kuti ivo kune kwakagadzirwa kune dzimwe nzvimbo kwamunogona kuendeswa. Bati tiri kutanga tati ndedzipi nzvimbo dzatoda kuti tidzione nzvimbo dzaa dzakagadziriswa kuti tiende papo. Tichitatu vari kuti vari kukonzereswa traffic problem, traffic jam panomira mabhazi aya anoenda nekupa vanhu vachienda kumasvingo. Tatsaona vanhu vachimanidzana murodhi zvichidaro.
Saka muchaita sei nedanho rekanzuru irori?
Tatovaendesera hwaro unonzi petition huya tivaudza zvichemo zvedu tichigadzirisa izvi mukagadzirisa izvi tinobva pamuri kuti tibve ipapo. As long as musati maatenda kune mamwe maproblems vatinawo isu sekuti hapana pacho pokutengesera hatisi kuzobva ipapo ende izvozvo zvatovaudza.
Vanga vari mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation Vasamel Wadzai vari parunare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke yeUnited Methodist Church vari kuNorth Carolina muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu chatinotaura nezve chikristu chedu muZimbabwe. Pano paStudio 7, inini zita rangu ndini Praxidus Jeremiah. Tokugamuchirai pachirongwa chedu mufundisi Gumbo.
Tinotenda mazvita enyu nokutiunzawo pachirongwa. Ini ndinoidzwa Johannes Gumbo, asi ndine zita randakapuwa nababa rechikaranga rinonziko simba rashe. Ndakaberekwa kukwekwe kumapurazi emukwekwe pakati pekwekwe neHuntersford. Ndokwananga kuina baba vachishandira ikoko. Saka ndoko ndakaberekerwa mumhuri yevana gumi nevaviri pachirungu 12. ndino kupedzisira mumhuri iyoyo tikazotama tobva kukwekweta kuenda pagutu kunoenda kumusha ndinoira gumbo saka ndichinzi vagumbo takumusha kwagutu tikaitawo nezvehondo izvi tikatombomanyadzanawo nazvo tikambosungwa nezvehondo tikambovharidzawo kunana chatwetsuku hondo ikapera tikasarudza kuti taakuda kuenda kungoshumira ndopa ndakaenda kuseminari ndikagraduata Baptist Theological Seminary yomugweru ndakagraduata 1983 ndokubva ndaenda kumashava ndokwandakanoita mufundisi kumusha ndonyanyozivikanwa samufundisi nyanda ndorainyanyoshandiswa asi harisi pachitupa izita rekumhure bat ndorandozikamwa naro ndikazobva 1985 ndakanoita mufundisi kuzvishavani for 17 years at City Baptist Church kuzvishavani.
Makabva muchiuya kuchikoro kana kuti kuwedzera kudzidzo kana kuti makanga matodaidzwa kuti muye kuzoshumira kuchechi yekuno kuAmerica?
Ndakabva ndichizowedzera izvo dzidzo idzi ndandapuwawo scholarship neSoutheastern Baptist Theological Seminary iri muNorth Carolina. Saka ndokwandakaenda kuchikoro ndauya muno muAmerica kuzowedzera ndokubva ndagraduatawo muna 2002.
Makabva mauya nemhuri ipapo?
Ndakabva ndauya nemhuri. Pandakatanga kuuya ndakauya hangundega for 6 months ndokuzodzokera kumushanda ane scholarship. Ndokuzouyawo nemhuri which is mhuri yakauya 1999 saka from 1999 tata kunotese nemhuri ndine vana vakomana 2 vasikana 2 nemudzimai ndichinaye for 38 years now tichiri tose unonzi Violet kuumbo
mane makore makumi matatu muri mese munochengetedza
makumi matatu nemasere 8 ndomasere zvakuda kurashika tiri tose aiwa takachengetedzana takawanana tichangoita indichitena 18 years tena 17 ndokutangira ipapo saka aiwa tichiri tose
zvinokudzwa izvi sangano ramunoshanda naro kana kuti zvirongwa zvamuinazvo zvekutarisa kumusha kwamakabva
inini ndiri mufundisi weShepherd House United Methodist Church muno muAmerica kuDurham North Carolina saka ndiri senior pastor weipapo chirongwa chimwe chatinacho ndechekuti vafundisi vatatu takabatana pamwe chete vachikore ivo vagumbo navamucherera tikatakisa sangano rinonzi Hands On International Ministry sangano iroro founder waro ndibaba vachikore but ini ndiri North Carolina ndini ndinorana sangano iroro tinobatsira vana vezvikoro vanouya kuno kuAmerica kuzodzidza kuti vabhadhare inonzi intuition fee yekuti havabhadhari semainternational students vanobhadhara sokunonzi ndeve mustate imomo saka ndozvatiri kubatsira nazvo vana tine vana vagraduate vakati wandei tine vamwe vari muzvikoro iko zvino
tochipa hedu shoko nekuti nguva dzedu dzachikana
shoko ndingakuti inini ndima inondibatsira muupenyu hwangu Matthew chapter 6 verse 33 muchirungu inoti seek you first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you tangai matsvaka ushe hwamwari nokururama kwake izvozvi zvose zvinhu izvi zvichawedzerwa kwamuri ndinofunga vana vamwari tikadzidza kutsvaka mwari nokururama kwamwari noti kururama kwevanhu asi kururama kwamwari zvimwe zvinhu zvose zvidiki izvi mwari ndiye akasika denga nenyika nokuzara kwayo anotipa ngatiregei kutsvaka kungotsvaka upfumi zvikuru kuvafundisi ndokwanyanyisa dambudziko iroro taakungoda kuparidza prosperity kuitira prosperity yacho yakanangana nesu chete vafundisi haisi tombori yemachurch members note tichikurudzira ivo kuti vape more than what they have tichichaja macredit card avo on our own benefits tichivabhadharisa mafuta okuvanamatira zvinhu zvakawandisa zvaakuitika aiwa ngatitsvakei ushe hwamwari nokururama kwake zvinhu zvinowedzerwa kwatiri ndozvandingataura
mupendera nemunamata
ngatinamatei baba vakatendeka toda kungokutendai kunyange naivava vatapire nhau vamakatipa kuti vagokwanisa kuendesa shoko kumushawo kwatakabva tinovanyengetera kuti muvachengete muvaitire zvakanaka tinonyengetera nyika yekwedu yeZimbabwe nyika yakasimukira yapamusoro ine zvose zvamakairongedza nazvo baba ndinonamatira kunyange hurumende iripo nemapartis ose ari kutarisira kuvhoti inotevera yenext year baba tinonamatira kuti imi mwari mutipe zvakatikodzera zvikuru vanhu vanokutyai vanotarisawo varombo vanotarisawo vari pasi kuti vabenefite muzvinhu zvino munyika mavo kuzwaiwo mwari zvikuru sei kuti tikutsvakei nepokutanga nekururama kwenyu sezimbabwe nemuzita raishe wedu jesu kristu amen
Manzwa kubva kuna mufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari ku North Carolina muno America murukuro yavakaita na Praxidus Jeremiah we Studio 7 Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu Simba kachibva ku Christ Like Choir Iye zvino tokupaiwo kambo mudhara vachauya kubva kuna Ja Praiser.
Wandizwa ndichido zira tira ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe vachauya aziramba uchimbopenya kunge nguva vanganeza unoti mudhara vachauya
Kambo mudhara chauya kubva kuna Ja Praiser kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU roronga kusangana na governor webhanga guru renyika Dr. John Mangudya Mangwana pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika Kanzuri yeguta raHarare yofumura pachena makambani masangano pamwe nezvikoro nevagari vane zvikwerete zvayo vasiri kuda kubhadhara. Muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah we Studio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari muNorth Carolina muno muAmerica. Tabatatwa kumagomo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Musanga.